chandino da kuti nditaurire kuti tisataenda ku second quarter iyo inova yatotanga nayo vamazima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita ku first quarter
ndezvipi izvi Dr. Zhou mungatsanangura
kuti vanotambirisa murairidzi agara pabasa zvikuru kwazvo said mari akashomeka 4 times munhu atanga basa nhasi kuda kutirena kuita muporisa musoja kana kunesi
asika vari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi
iko zvino tava kutongoona masalaries achibuda munewspaper muherald nokumwe pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasiyirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi saka wailisi vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka nokuti kana tirisi zvikoro zvitovhura svondo rinouya tinoda kuti vamazima vambogadzirisa mhosho dzavo dzefirst quarter ende ndo chinangwa ende singwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvesecond quarter zvevamazima ngavazive kuti varayiridzi nevamwe resto dzecivil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watama nokutsvagune somutakura havachazvidi
vanoda kutambira mari ipi apa Dr. Zhou
vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore raoctobe 2018 risati rapfuura saka vamazima ngavasawandira simba ravo pakungotaura simba rinofanira kuonekwa pazviito pari zvino zviito zvavamazima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka vashandi vehurumende vari kunonga suse nomuromo chibatira pamazhizha usarwa panhamo saka hatibvumi mashoko avamazima anonga vamanyausa mukanwa wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemidhia kana vepuresi but kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunesa vashandi vehurumende vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvo yekuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarayiridzi pasikotoro rechipiri